Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikamai bere vati kuvandudzwa kwebumbiro remitemo kwakatambirwa neNational Assembly kunodzorera kumashure utongo wejekerere vakapa muenzaniso wekuti mutungamiriri wenyika anenge ava nemasimba ekudoma vatongi vematare kubva kumatare pasi kuenda kumatare pamusoro.
Isu sezimurai takagara tataura kuti amendment bill number 2 inotyora bumbiro remutemo nenzira dzakawanda. Inodzosera mumashure magains atanga tameka panyaya yekupromota constitutionalism. Munoona nyaya yekuapointwa kwemajudges mubumbiro redu remutemo yanga iri process yanga iri very transparent. Asi nekuda kweamendment iyoyi yava kuendeswa kusenate, transparency necompetence zvatorwa zvikarashwa musango.
Vabere vatiwo chinonyanyovashungurudza nyaya yekuti bumbiro remutemo yenyika rava kutoiswa zvigamba, bumbiro iri risati rashandiswa zvizere.
Chinhu chikuru chinotishungurudza ndiyoyo nyaya yekuti bumbiro remutemo risati ratopedza kuti ringe richitsvenenzverwa, yatinoti realignment yemitemo iyaya, ratotanga zvekare kutobvaruwa bvaruwa richiiswa zvigamba. Saka tinoona sekuti ivaye mamember of parliament ivavo 191 vavhotera bumbiro irori iri kuti richinjwe, rishandurwe, risakadzwe, vaita zvinhu zvakashata stereki.
Mutauriri wecrisis coalition in Zimbabwe vamavhela Skumalo vatiwo tariro yavo yanga iri yekuti bumbiro remutemo yenyika ritange kushanda zvakazara risati rachinjwa.
Tari zvino isusu hatikwanisi kunge tisiti iyi iprogressive section iyahisi pamaamendments ese ayo, nokuti seboka recrisis in Zimbabwe coalition tiri kuti constitution iyi kubva zvayakaiswa mugore ra2013 tava kusvika makore anokwana masere 8 years isati yaimplimendwa zvizere. Saka isusu tiri kuti ngatitangei taimplimenta constitution iyoyi toona kuti inenge ichifamba sei. Patinozenge taona kuti apa inenge iri kusarira kana kuti hazvizi kunyatsofamba zvakanaka, totizotanga kuva nedialogue rekuti toita sei. Kana zvichizokodzera kuti tiamende, tozoamenda. Pari zvino
ati kweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vatiwo kubviswa kwekuvhoterwa kwevatevedzeri vemutungamiriri wenyika hachisi chinhu chakanaka.
Taona nyaya yekuti president vange vane mutungamiriri kana mutevedzeri anozikanwa inyaya yakatonesa. Even vamurangarwa mukavaona vakazotiza vamugari vangu mukavakavabvisa pachinzvimbo, nokuti hapana bumbiro remutemo raidzivisa vangabee zvinge zvaura vakaita. Azinoona kuti bumbiro remutemo izvairi rava kutaridza kuti mutevedzeri wemutungamiriri anofanira kunge achizikanwa, sezvo ariye anofanira kunge achizotora kutonga kana mutungamiriri wenyika akundikana. Ende izvozvo zvobviswa navamunangagwa vakavobviswa vakamhanya mauto akapindira kuti vadzoke, nokuti bumbiro remutemo ranga risina izvozvo. Zvendokwaunda kuindazve.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, mutungamiriri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vati sebato vakazeya kuvandudzwa kwebumbiro renyika vakati vakaona riine zvinhu zvakanakira vana veZimbabwe, kusanganisira kuwedzerwa kwemadzimai muNational Assembly pamwe nekunzi mupinzwowo vechidiki, vachiti izvi ndo zvakaita kuti sebato vatsigire kuvandudzwa uku. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati vane mufaro mukuru nekubudirira kwebhiri iri muNational Assembly. Vamugwadi vati zvakanakisa chose kuti mutungamiriri wenyika adome nekusarudza pachake vatevedzeri vake, vachiti izvi zvinosimudzira runyararo mubato.
Zvinoita kana zvinoreva kuti mutungamiriri wenyika akutoma mavice president avo, izvi zvinoita kuti kuve nekugadzikana muinstitution yeupresident munyika yose zvotireva kuti hakuna matenda maviri emasimba ende izvi tiri kuzviitira takanyanya kunangana neramangwana ranyika kwete rokuti zvokuti tiri kuda kugadzira zviripo izvozvo hatina matambudziko aripo asi ramangwana
vamugwadi vatiwo sebato vari kufarirawo mukana wokuti madzimai anopinda mudare renational assembly pasi pekota system zvichange zvichienderera mberi kwemakore gumi anotevera uyewo kupiwa mikana kwevechidiki kuti vawanewo vamiririri vavo
diki zvinozikanwa kuti musangano wedu wakasimbiswa namadzimai wakasimbiswa nevechidoko ndokusaka naizvozvo hurumende nesuru paramendi yati aiwa ngatipei vana ava namadzimai ava masisi muparamendi akati wandei zvekare nekuvandudza nokuwedzera masisi madzimai anga ari muparamendi chikamu chokunge varimo zvemitemo inotevera kuti tive nevakadzi vakawanda nevanhukadzi vakawanda panoitwa dare rokugadzira zvisungo zvenyika zvinova zvinhu zvaazvisiko panguva
studio 7 yatadza kunzwa kubva kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe kuti hurumende yakatambira sei danho rekuvandudza bumbiro remitemo yenyika sezvo nharembozha yavo yanga isingadairwi nhengo dzenational assembly 100 dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika asi nhengo 22 dzakavhotera kusavandudzwa kwebumbiro iri bhiri iri rinofanirwa kutambirwa nesenate kuitira kuti rishandiswe mushure mekunge mutungamiriri wenyika avisaina ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.